Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi chishanu kukazi 12 for 2016. Amai Grace Mugabe nechikwata chavo voyambira mutevedzeri wemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nenyaya yavari kupomerwa yekuda kutungamira mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachiri panyanga. Vakarwa hondo yerusununguko vanonzi vanotsigira vamunangagwa vanoti vari kuronga kuti votora nzira ipi nenyaya yemamiriro akaita zvinhu musano PF. Vashandi vekuGMB vakadzingwa basa vorara pamuzinda wekambani iyi vachiti vanoda mari dzavo. Munhau dzemitambo Chicken In yotamba neSundowns mumakwikwi eCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM, tiri kutarisa kuenderera mberi kwekunetsana mubato reZANU PF, amai Mugabe nevamwe vavo vachiyambira vanotsigira vamunangagwa kuti vasakambire masimba. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 138680 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.